manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 22 2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Wakakwira nezuro manheru kusvika pazana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare.
Mangono mabatirwa ari kuitwa vavasikana vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma4 pasina chaiti ari kushunguruzwa nekuti munhu weMDC. Vasikana vari kuchajwa nechinhu chakaprotectwa neconstitution. Constitution yedu inobvumira. Kuti vanhu varatidzire section 59
mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire vamiswa nhasi mudare redzimhosva
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti repostmortem yaitika pakaroi tatambira zviripo muna afa hapana chichachinja kana kukanzwa zonzi aurayiwa yaita sei hazvinei yatangotambirawo zviripo tavaviga munhu wedu
aita makakatanwa akaipa pakati pemapurisa nemhuri yenhengo yeMDC Alliance vaLavender Chiwaya avo vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani MDCT inonyoresa zviri pamutemo neZimbabwe Electoral Commission mazita evanhu vachatsiva nhengo dzeMDC Alliance dzakadzingwa mudare reNational Assembly neSenate neMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika wakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Asi wandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi manomwe kana kuti 70 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika uye vasina nhorohondo yekubuda kunze kwenyika. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvishanu nemazana masere negumi nevashanu kana kuti 5815. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburitswa tisisiri kutevhenyura chirongwa chino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 4587. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu nezviuru zana nemakumi matanhatu nezvina kana kuti vadarika 23,164,000. Uye vanhu vafa vadarikawo zviuru mazana masere nezvina kana kuti vadarika 804,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni mashanu nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 5,800,000. Vafa munyika iyi vadarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe kana kuti vadarika 179,000. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire vamiswa mudare redzimhosva nhasi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika mudare iri nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vagaridzo ziya Duma vati vasikala vakakurudzira mhirizhonga kuburikidza nemavhidhiyo avakaburitsa akaiswa pasocial media. Vaziya Duma vati vasikala vakati veruzhinji vanofanira kuratidzira vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika, uye vaEmerson Mnangagwa vatadza kutonga. Asi rimwe remagweta avasikala vaEric Matinenga vaudza Dare kuti ikodzero dzavasikala kutaura zvavanoda chero izvi zvichiitwa murunyararo. Vamatinenga vati havasi kufara kuti hurumende haina kuvapa mavhidhiyo anoratidza zviri kunze zvakataurwa navasikala zvaita kuti vapomerwe mhosva yavave kupomerwa. Vamatinenga vati vasikala vane kodzero dzokuita zvematongerwo enyika sezviri mubumbiro remitemo yenyika, vachiti nyaya yaitaurwa navasikala ndeye matongerwo enyika. Vamatinenga vati mhosva iri kupomerwa vasikala haisi mhosva inokodzera kuti vaiswe paremand, saka nokudaro vakumbira Dare kuti muchuchisi wenyaya iyi ashevedzwe kuti azoudza Dare mhosva yavasikala. Mutongi panyaya iyi Valanzini Ncuve vati nyaya iyi idzoke muDare nemuvhuro sezvo nguva yanga yapera. Zvichakadai, munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vashora kusungwa kwavasikala vachiti hurumende haisi kuda kuti bato ravo rirarame.
Mangono mabatirwa ari kuitwa vavasikala vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma 4 pasina chaitika. Vasikala munhu anotungamira bato redu remDC ari kushungurudzwa nekuti munhu weMDC. Vasikala vari kuchajwa nechinhu chakaprotektwa neconstitution yedu. Constitution yedu inobvumira kuti vanhu varatidzire. Section 59 ndiyo yasvitsa vasikala panapa. Saka isusu sebato remDC tiri kunyunyuta zvikuru nemabatiro ari kuitwa mamembers edu emDC. Mukatarisa utungamiriri hwedu hweMDC, mavice president edu ese, vasikala, inini, international relations standing committee edu ese, vese vane macharges. Saka vamunangagwa havasi kuda kuti opposition iendere mberi. Mukaona zuro takarasikirwa nakansela akapondwa ukaroi. So zvese zviri kuitika zvichikanganisa bato redu remDC, maMP kuparlament vari kutora zvese, building edu vari kutora, chavasiri kuda kuti MDC irambe iripo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vambosungwa panze pematare vakaendeswa kukamba yeHarare Central asi vazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Mapurisa anga akapakata zvombo adzinga vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mumwe wavatsigiri ava uyo angoda kudaidzwa kuti madzibaba ati haasi kufara nekushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa vasikala.
Hakuna zvakadaro, ngavaende vanosunga vanhu vanoba muhompeo. Tine vanhu vari kubamuhompa, vanhu vari kuluta, vari kudzingana. Handiona mupati vari kudzingana navo pati. Ngavaende vanobatana navo pati yamo, vadzose zvavakaba, vadzose zvavakaba, vadzose zvavakaba. Uyi wakatora kure ino, kure ino. Uyi wakatora kure ino, vototiuraya. Uyi wakana vauraya uyiwa, vototiuraya, vototiuraya, vototiuraya. Zimbabwe yaramba.
Vasikala avo vakasungwa nezuro ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa nemapurisa panhepfenyuro kuti vari kutsvagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Paita makakatano akaipa pakati pemapurisa nemhuri yenhengo yeMDC Alliance vava vhenda chiwaya, avo vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Makakatanwa aya atanga zvichitevera kutadza kuitwa ongororo yekuti chakakonzera kufa kwavachiwaya chii kana kuti postmortem nhasi pachipatara chemukaroi. Mushure mekutadza kuuya kwachiremba anoongorora mitumbi yevanhu vanenge vafa nedonzo rekuona chinenge chauraya munhu, pazorongwa kuti mutumbi uende kuHarare asi pashayikwa motokari inotakura chitunha. Hama dzemufi dzabva dzati zviri nani dzivige hama yadzo, asi mapurisa aramba kutambira izvi achiti ari kutevedzera mutemo unobata mavigirwo anoitwa munhu anenge achifungidzirwa kuti akapondwa. Mutauriri wemuri, uye vari mukoma wemufi, vajohani fichuwaya, vati havasi kufara nekurambirwa nemutumbi kuri kuitwa nemapurisa, vachiti hapana chichashanduka.
Isu semhuri tatangoti dai vangotibvumirawo kuti chero postmortem yaitika pakaroi totambira zviripo muna afa hapana chichachinja kana kukanzwa azonzi aurayiwa yaita sei hazvinei etangotambirawo zviripo tavaviga munhu wedu
vachiwaya vati varombo zvekuti havana mari yekutenga zvekudya kana rufu rukatora nguva yakareba uye munguva ino yecovid-19 vanhu havafanirwe kuungana kwenguva yakareba
Kuzi hatiri varombo hatina kana chikafu chatikwanisa kuti tichengeta vanhu svika nguva yareba dai vatipa mutumbi wedu taviga
asi mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west vaian kohwera vati mapurisa ane kodzero yekuti ongororo iitwe zvichienderana nemasiro anenge aita munhu Danho ratorwa nemapurisa rasiya vanhu vakapatsanurana vamwe vachiti vanotsigira danho remapurisa kuitira kuti pabude chokwadi kuitira kuti vanhu vasapfuma neuroyi sezviri kuitika asi vamwe vachiti mufi akaurayiwa nekuda kwezvematongerwo enyika uye hapana chazvinobatsira kumirira ongororo yachiremba Vachiwaya ava vanga vari sachigaro weMDC Alliance Wayward 4 muhurungwe uye vari kanzura vakawanikwa vakafa nezuro mangwanani pedyo nepamba pavo mukaroi mudunhu reMashonaland and West. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu 15 vakadomwa neMDC Alliance kuti vatsive nhengo dzeparamende dzakabva kudivi reMDC Alliance idzo dzakadzingwa nevakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT muzvare Tokozane Kupe. Muchiziviso chavo sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vakati vanoda kupikisa kudomwa kwevanhu ava vakasununguka kuita izvi vachitevedza zvinodiwa nemitemo yesarudzo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere panharembozha yavo kuti tinzwe kana bato ravo richapikisa urongwa hwamuzvare Kupe. Hatinowo kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT Alliance vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Muzvare Kupe vari pakati pevanhu 15 vakadomwa nebato ravo kuti vatore zvigaro zvanga zviri zveMDC Alliance mudare reNational Assembly nereSenate. Muzvare Kupe vachange vari muNational Assembly ukuwo mutauriri wavo vaKalpani Pugeni vachange vari mudare reSenate. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo MDC Alliance ikapikisa hapana chimuko chinobuda sezvo zviri kuitika mumatare zviri zvinhu zvinobata mutongo weSupreme Court uyo uri kupa muzvare Kupe masimba ekudzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende. Vamavhinga vanoti MDC Alliance inofanirwa kuona kuti yaronga zvinhu zvayo zvakadzama uye kuona kuti mitemo yesarudzo yavandudzwa nenzira inoratidza zvido zvevanhu vanovhota.
Nyaya iri kuitika kuMDCT makakatanwa neMDC Alliance yavachamisa ine kakusajika kainako pane dambudziko guru rekuti mumaziso evanhuwo zvavo vari muZimbabwe zvizvarwa hazvina chimiro chakanaka tikatarisa maitirwo akaitwa sarudzo za2018 kuti muzvare Tokozani Kupe vakakundikana zvachose vari muparlamendi kuseneti nevamiriri vese vainge vari vachitokwikwidza neboka ravaKupe vakakunda varivo vari kudivira vachamisa. Saka iko zvino hazvinaki zvachose panyaya yeutongi hwechechetere. Zvingadai zvakaitika ndezvekuti pawanikwe imwe nzira yekutanga zvachose kuti kana dziri sarudzo dzoitwa sarudzo zvoonekwa kuti iko zvino nemamiriro ari kunzi aitwa muboka reMDCT vanhu vanoti kudii pasarudzo kureva kuti panotoda ipo sarudzo patsva kuti zvionekwe kuti vanhuwo zvavo vanovota vanotsigira muzvare kupe here kana kuti vaNelson Chamisa.
Tirikuona kuti muzvare kupe avo vakakwikidza sekutaura kwamaita musarudzo yemutungamiri wenyika vakakundikana vazvidomawo kuti vave nhengo yeparamende. Munozvionawo sei izvi?
Tinoona zvisina kunyanya kunaka zvachose. Hazvinaki kuti munhu utore masimba nenzira iyoyo. Kana kuri kunzi machare edzimhosva ati muzvare kupe ndivo vanofanira kunge vari mutungamiri weMDCT, chakangonaka ndechekuti paitwe sarudzo patsva. Ndo maonero angu. Uyezve kuti kuzonanga kune vaya vanenge vachinzi proportional representation ndo kumateru kwavangadai vakananga chakunoratidza mongo wesimba ndekune vaya vanovhoterwa nevanhu pachena vasiri veproportional representation ndo kunoratidza kuti vanhu vanodani. Izvi zviri kuitwa izvi hazvina chimiro chakanaka zvachose panyaya dzeutongi hwechitetere muZimbabwe.
Munoona here zvaitwa neMDCT izvi zvichipikiswa neMDC Alliance?
Zvingangopikiswa hazvo, asi nemamiriro ekunze kune zvematare edzimhosva ndinoona zvisina chimuko chikuru. Chinenge chichitodiwa ndechekuti pachizenge pamuka mukana wesarudzo ndo panozotaridzwa kuti ndiani akamira nevanhu. Ipapo ndopazvinozobuda pari zvino veMDC Alliance vangaenda havo kumatare edzimhosva, asi igaro ziva kuti ndifunge kuti kune chinobuda chakanaka chingayananisa kana kuti chingasvika pavanoda panyaya iyi. Kutomirira nguva yesarudzo itsva, chavangatoita veMDC Alliance nevamwewo ndechekukurudzira kuti kuvandudzwe mitemo kuitira kuti kuitwe sarudzo dzakajeka dzichitungamirwa nemasangano asina kwaakarerekera. Ndo zvinodiwa muZimbabwe kuti kuve nesanduku.
Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheEbola mudunhu reEquator kumavirira kweDemocratic Republic of Congo. Vakuru vezveutano vanoti vanhu zana vabatwa nechirwere ichi mumazuva zana apfuura uye vanhu makumi mana nevatatu vafa nechirwere ichi. World Health Organization inoti chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya uye chiri munzvimbo gumi neimwe kubva panzvimbo gumi nenomwe dziri mudunhu reEquator iro rinonetsa kusvika nepamusana pemasango nekusaririra kwakaita dunhu iri munyaya dzebudiriro. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye zvemabhizimisi uyezve vachiita zvekuparidza. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata panguva ino yeCOVID-19.
Zita rangu reitwa Dr. Abigail Magwenzi. Ndinotungamira bato remadzimai rinonzi Red Lipstick Revolution. Rinobatsira madzimai nemastrategies kana nzira dzekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo zviri nani. Saka tinodzidzisa madzimai zvakawanda zvakasiyana siyana zvinoita kuti vakwanise kurarama zvikuru sei munguva yatakatarisana nayo yeCovid, tichinzwisisa kuti Covid haisi kuenda zvekumhanya. Munhu ukagara wakamirira kuti lockdown ichapera rini, zvinozodii? Unotoita stress, zvinotooma. Nyaya iripo ndeyekutongoti munhu ungova nemindset kana mafungiro anonzwisisa kuti Covid chinhu chiripo, ototanga kutotivisaka ndikaita sei kuti ndirarame. Kana ndanga ndaneta, ndakutopika simba kutsvaga nzira dzakasiyana siyana dzekuti ndiriritire mhuri.
Tiri ipapo, zvii zvamungakurudzire madzimai kuti aite panguva ino?
Tirikukurudzirana zvinhu zvakawanda. Pane imwe yatakatanga programu inonzi Mbambalisha Sweet Potato Revolution. Mbambaira, kungorima mbambaira. Nekuti mbambaira chaiye kuti uirimeka, ndodhe chipest business aunokwanisa kuita munhu. So ndo zvimwe zvezvinhu zvaunogona kuita. Even kurima kungogadzira mihomba kutongoona kutoti iko zvino natonguva yotongoti kana ndanga ndichingoti kamuhomba kangu kadiki kana kayadhi kandinako kana kuti ndiri loja. But unokwanisa kuisa zvinhu mumabhaketi wotorima. Saka tutoona kuti vanhu vakutobatsirika zvakanyanya. Vamwe zvotongoisa kana mapotato mumanhingi mumasaga votobatsirika zvakanyanya. Ende taona kuti madzimai nekuda kwelockdown nekutadza kufamba zvakanyanya nekuspenda nguva yakawanda pamba, vakutofunswa kuti vatarise zvakavakomberedza izvozvo kuti vaite kuti zvive zviri zvinhu zvinoita kuti aidha nditenge zvinhu zvishoma kana kuti ndirime zvinoita kuti ndikwanise kuti nditengese ndione mari ndichitorarama.
Mabhizimisi mamwe amungakurudzire kuti madzimai aite ndeapi?
Tiri kuita zvakare mikando yakasiyana siyana. Pane vaya vasina mastati nemikando yekuti vamwe vakutokandirana kubvira kana kuma$10 cheke muri 6 mokandirana natobata 60 iwe akutototsvaga chinhu chekuhodha chekutengesa tengesa. Nekuti chaunoda kutenga iwewe uchidya mumba mako kuti mii ndichinotova nemaketi. Saka totoencourage vanhu kutoti itoona kuti pane chawatsvaga chekutengesa kana usingade zvako zvekurimarima but unokwanisa kutengesa tengesa. Tarisa zvakakukomberedza, une hembe dziripo, masecond hand aripo, tora unochinjisa watoona stati. Saka tirikutoona kutoti vanhu vari kubatsirika zvakanyanya zvikuru nekutoti tirikutoshare information kutoudzana kuti kwakati ndekune zvakati. Uda kuhodha fish dzemutengesa dziri kuwanika kwakati dzichiita mari yakati, nemadora ari kuwanika kwakati achiita mari yakati. Panoutomhanya mhanya kutenga uchitotanga kutopeka peka uchitotengesa zvichitoendeka. Dovi chairo, dovi kune kwarinokiwa kumbare musika uku. Vanhu vakutomhanya mhanya vachinohodha ikoko. Dovi rinogona kutoritenga riri richitiswa kana kuti $10 for $10 woona mabhudhuru ako kana kuti 12 ukatengesa tengesa dollar mtuona profit ya $2. Vamwe vanotengesa fumbe $8 vanga varimi vaye vane mishini vari kugadzira zvinhu vachiedha value. Unogona kutotenga do ikoko richitoita $8 ari 12 dozen, ukatengesa watoona $4. Mazai chaiyo, kreti yemazai ukaitenga ukatengesa 1-1 unotoona some profit. Saka vanhu tirikutoona vakadzi vachitoita mabhindauko munguva ino yeCovid zvakanyanyisa nekuti vanenge vangori pamba. Saka unoda kutotsvaga kuti uone kuti ungaite sei kuti mhuri irarame.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvina bhizinesi uyezve vari mufundisi Pastor Abby Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Zvinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinodzarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tati timbotarisawo pamusoro pemashoko ari kuti vanhu vari kufa muZimbabwe kuburikidza nechirwere cheCovid-19 vanhu vari pakati pemakore makumi mana nemakumi masere 40 kusvika ku80, asi vazhinji vavo vari vanhurume vari kunzi vari kuzowandawo vari kufa zvichikwirawo nekuchembera kana kukwegura kwavanenge vachiita makore avo. Ndo zvatati timbotsvaka nyanzvi mune zveutano tinzwe kuti tsanangura yavanopa yechiitiko ichi ingava ipi. Muhurukuro yedu tabata Dr. Matthew Nyashano vanove nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Dr. Nyashano, zvii zvamungataura pamusoro pemakore ari kunzi vanhu vari kushaya ndomakore avari kana yatingati bracket muchirungu?
Chatingataura pakufa kwevanhu vane makore 40 zvichienda ku80 ndechekuti zvikuru sei kana vanhu vaakubva kumakore anoita 40 zvichikwirira uku vanowanza kubatwa nezvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana, zvirwere zvakaita sezveshuga, hypertension kana kuti diabetes nemamwe futi mamwe maconditions anowanikwa nekukura kunenge kuchiita munhu. Saka kana ukazobatwa nechirwere, machances ako ekuti unge uchirarama anogona kunge ari mashoma, nekuti iwewe unenge wava munhu akura uyezve uine zvimwe zvirwere zvauinazvo zvinonzi maunderlying conditions. Saka muchiona zvichinzi vanhu vanenge vati kurei vavo vanogona kunge vachizopinda munjodzi vakanga vabatwa nechirwere checovid-19. Ndosaka zvichinzi ndo anenge ari mavulnerable groups iwavo, anenge achifanira kunge vari vanhu vanenge vachifanira kunge vachidzivirirwa, vachifanira kunge vachidzidziswawo futi kuti vasasvika panenge paine vanhu vakawanda, nekuti vakabatwa nechirwere ichi chinokwanisa kunge chizovakanganisa kana kuti vanokwanisa kunge vachizofa kubva muchirwere ichochi.
Asi sei zvichidaro Dr. Nyashano, kuti vanhurume ndo vanozopedzisira vakunyanyonge vanoratidza kuti vari kukundikana kurwisana nechirwere ichi?
Zvinhu zviri pachena kuti tinoona kuti vanhurume vanotanga kufa kudarika madzimai. Madzimai anorarama kwenguva yakareba. Muongororo dzakaitwa dzezvidzidzo zveutano dzinoratidza kuti vanhurume ruzhinji rwavo runenge rusingatevere gwara reutano hwakanaka. Vanhurume vanowanikwa varivo vazhinji vanoita nyaya dzekudhakwa, nyaya dzekusvuta fodya, nyaya dzekushandisa madrugs. Saka lifestyle yevanhurume ruzhinji ndo inoita kuti vakazobatwa nechirwere havatane kunge vachizoshaya senge kuti COVID-19 ikavabata. Nekuti munhu anenge atogara achisvuta fodya, munhu anenge agara achisvuta kana kuti mamwe madrugs, handisi kuti veseba asi vazhinji vacho. Ndosaka muchiona vanhurume vachitanga kufa kudarika vanhukadzi. Uyezve chimwe chacho chinoitika ndechekuti vanhurume kuteerera chaiko atinoti mahealth messages zvinotora nguva. Vazhinji vacho havadi kuenda kuzvipatara. Unotonzwa vaakutotanga kutsiurana kwanza, aiwa iwe unoteta, iwe unoita semukadzi, unoita semukadzi, hausi kuziva kuti iwewe ndiwe uri kutokanganisa pakusaenda kuchipatara. Asi vanhukadzi, vanhu vanoteerera mahealth messages, vanhu vanokurumidza kunge vachitora zvinhu vachinozvirapisa. Mudzimai akangonzwa chamutin'en'ene abva aenda kwadokta. Vakanzwa panenge pachidzidziswa nezveutano, unoona pakawanda madzimai varume vashoma vaunoona ipapo. Ndo zvinoita zvekuti tinge tichiona vanhurume vachiti kana pakauya chirwere chakaita secovid-19 ndoo vanenge vachifa vakawanda, nekuti lifestyle yavo nekutora mameseji sehealth iri pasi.
Manga makateerera kuna Dr. Matthew Nyashano, nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152, zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala, avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire, vamiswa pamberi pedare vakanzi vadzoke nemusi wemuvhuro, zvichireva kuti vachange vari muchitokisi kusvika musi wemuvhuro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.